chekwata ichi chave pasi pechicken nema points manomwe uye zvepasi pefc platinum nema points maviri kwasara mitambo misere kuti makundano aya apere izvi zvinotevera kurohwa kwakaitwa dimba re 3-1 fc platinum mukupera kwesvondo kwatambwa mitambo makumi maviri nemiviri dynamos ichiri nema points makumi matatu nemapfumbamwe chicken in iyo iri kutungamira ine mapoints makumi mana nematanhatu uyezve fc platinum ine mapoints makumi mana nerimwe chete asi mumwe mutsigiri wedynamos vafanoro mureriwa vanofunga kuti dynamos ichatora chete mukombe wakakosha uyu
dynamos inohwina ende tinohwina chete we are going to win dimbare fans all dimbare fans say we are going to win
asi vaprospa magugu vanoti zvedynamos yave nhoroondo vachiti ivo maonero avo hondo yave pakati pechicken in nefc platinum
ari zvino yandakafungirei ingatore mukombe ichicken in kana kuti platinum vari kutamba zvine mutsindo ende kocha wavo ari kuziva zvaari kuita ari kocha bhora zviri right ende chicken in iri kutambo nemaplayers anogona ende vari kuita se varitomuvha kumberi
mumwe mutsigiri wenhabvu vastanford mupera vanofunga ivo kuti fc platinum ndiyo ichatora mukombe uyu
ndiona fc platinum ndiyo ichatora mukombe zvinhu zviri obvious izvi
chicken in nefc platinum dziri munzira yekuda kutevera monomutapa muna 2008 gunners muna 2009 nemota action muna 2010 kuve chikwata chezvikwata zvisina mukurumbira kutora mukombe wekasolaga premier soccer league chiri kunyanyofadza ndechekuti murayiridzi wechicken in joy antipas ndiye akatora mukombe nemota action muna 2010 uye zvenomen mapeza uyo ari kurayiridza fc platinum ndiyezve akatora mukombe nemonomutapa muna 2009 mimwe mitambo yakapira seizvi flame lily 2 wange 2 wawa 0 triangle 0 dongo 0 chapungu 0 cholocho 2 haumain 1 Capes United 0, Buffaloes 0. Harare City 1, Highlanders 0. Vamagugu vanofunga iwo kuti Highlanders ikaramba ichitamba zvavari kuita vanobuda makwikwe kasolaga Premier Soccer League. Zvakamira zvakadai zvikwata zvina zviri pamusoro ndeizvi. Chicken In 46 points, FC Platinum 41 points, Dynamos 39 points, Triangle 37 points. Zviri pasi pasi ndeizvi Cholocho 21 points Flame Lily 19 points Wawa 19 points Dongo 18 points Titarisa munyaya dzemaAfrica Games Chikwata cheMayang Warriors chakakunda Congo 1-0 mumutambo wacho wekugumisira kumakundano aya Pari zvino Zimbabwe ine menduru ina nhatu dzegoridhe neimwe chete bronze idzo dzakawanikwa nemutuhwini Kesti Coventry. Asi achitaura nestudio 7, Kesti anoti aya ndiwo makwikwi ake kupedzisira sezvo zera rake rinenge risisa mutendere kuti arambe achikwikwidza. Kesti anotiwo makwikwi ekuRio Olympic Games ndiwo achave kugumisira mutuweni uyu aita nhoroondo inotyisa sezvo akatora menduru pfumbamwe dzegoridhe kumaAll Africa Games matatu apfuura uyezve akashura mare kuma Olympic Games. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.